Yesi simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unoji pasimba
Yesi simba rangu
simba rangu
Yesi simba rangu
unoji pasimba
kana ndaka ndeta
ijitata kufamba imi mari makanaka unoji pasimba
kana ndaka
Manero yakanaka vatereri ini ndini tandono kawande ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero nhasi tina senior pastor Dr. Johannes Gumbo the Shepherd House United Methodist Church yoku Durham North Carolina chandingade kuziva kuna Dr. Gumbo ndechekuti vanotii kuvatendi vavanoona vachitambura vachinetseka asi vari vatendi vakasimba kupfuura vazhinji muchechi mavo Dr. Gumbo
tinotenda nokuti pamukana uno hatina mhosva kuti upenyu hunogona kuoma hatina kumbosikirwa kuti zvinhu zvinge zvakangonaka nguva dzose tinofanira kungotenda kuti mwari anesu munguva dzakanaka nemunguva dzokuoma kwezvinhu anenge achingove nesu kunyange tiri panguva pamusoro pegomo anenge akangonaka kana tava kuti munyasi megomo akangotinakira saka ndinokurudzira vatendi vedu kuti ngavave netariro nguva dzose mukuoma kwezvinhu kana mukunaka kwezvinhu ngatikurudzirai kuti mwari anogara ari
zvinhu zviri kuitika munyika mazuva ano zvinokanganisa here pfungwa dzevanhu kana tasvika panyaya dzekutenda
mongu zvinhu zvinoitika zvinokanganisa pfungwa dzevanhu zvinogona kutovapisa vamwe pakuona kunaka kwamwari nekuti isu sevanhu takasikwa nomufananidzo wamwari kana tiita zvinhu zvatinoita zvakanaka kana zvakaipa vanhu vanoona mwari kubudikidza saka vamwe vanogona kutokanganisika kuti kana mwari ariko sei zvakadai zvichiitwa nevanhu zvikuru vanoti vanoziva mwari nekuti nyika yataakurarama iko zvino zvaunawa unobva asina chechi yake umwe noumwe unenge achitoti ndine chechi yangu saka vari kuita zvakaipa varipi kana vanhu vose vachingopinda chechi kureva kutizvo iye su wacho vanonamata iye su wacho tinotina machechi iye su wacho vanoti tinotenda tisu tiri kurarama upenyu nokuita zvinhu kune vamwe zvinogona kuvabvisa pavamwe
sei mwari achirega zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vanotenda
mwari havasiwo vanoudza vakaipa kwadziri ndochokutanga mwari vanogona kubvumira wakaipa kuti aite zvakaipa kwadziri vanogona kubvumira izvozvo asi chokwadi chiripo ndechekuti kunyange zvakaipa zvichiitika madziri mwari vane nzira yekutibudisa nayo muna izvozvo asi ndinodzokorora zvekuchizvo uri mukati menhamo namatambudziko akadaro usave hopeless kungoti ndaakungozvirega ongorama aiwa tarisa chii chauinacho chii chimwe chii chaungagona kuona chinogona kushandura situation yako wobata chinhu ichocho mwari vokuropafadza nechauinacho unotoona upenyu
kushandura Dr. Gumbo pane vhesiwo here yamungada kushiyana nevateereri vedu
ndingada kutiko ndingoyeuchidza vanhu nyaya yaafrica paakanga aiya vanhu vokwako uinde kuimwe nyika ndichakuropafadza tine vanhu vakawanda vemuzimbabwe vakasiya nyika yezimbabwe vachienda kune dzimwe nyika kuti vanotsvaka kurarama asi ndoda kungokurudzira vakasiya nyika vachienda kune dzimwe nyika kunotsvaka kurarama kuti pane nyaya yakaudzwa abrahamu yekuti kana wasvika ikoko ndichakuropafadza asi kana ndakuropafadza ndinofanira kuve chiropafadza kuve chikomborero kune vamwe vanhu kunyange wanga uchingozvishandira uchatunga nezvako unowanzofunga kutenga mota yakanaka kutenga imba yakanaka vanhu vokuzimbabwe chimwe chinhu chandingada kuti timboisa sokutiurana
Vatereri ndinoimba kuti mazvinzwira mega mashoko makukutu zvikuru akapiwa nhasi naDr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church kuDurham kuNorth Carolina. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndoti morara zvakanaka.
Yes, it's in Bara.